vamwe vevanhu ava vatoona zvakakosha kuti vange vari po pakuigwa kwavatsvangirai sezvo vange vari mutungamiri wavo wavavaida nenzira isingakwanisike kutsanangurika. Muzvaresiusisi weadams vanove mutevheri wemunyori mubato remvct mudunhu rebulawayo vaudza studio 7 kuti zvisinei kuti kubhuyaira kure zvakadii vanhu vabva kunzvimbo dzakadai sebhinza nebait bridge kuti vaende kunoviga vatsvangirai semucherechedzo wekuremekedza gamba ravo.
Tiri kubuda takawanda chaizvo nevamwe vari kubva kumatinoth nevamwe kumatisouth tine vamwe futi vari kubva kusouth africa vari pano tira kuenda in our numbers kuti tinoratidza kuti baba vedu tanga tichivaremekedza sei kubwuyera takambokuenda tichinoviga mai Susan Tsvangirai pavakashayika. Tinoziva kuti kure but hatina basa nedistance. Chero taenda kunoviga gamba redu hazviiti kuti gamba rinovigwa isusu semhuri yatsvangirai tisipo.
Amai Tandazani Mhlanga vanove mugari wemubulawayo vativo ivo semunhu aitevera nekutsigira vatsvangirai zvikuru mwoyo wavo ungagadzikana pakurwadziwa kwavari kuita nekufa kwavatsvangirai kana vakave pakuvigwa kwavo.
Tiri kuda kunopay our last respect to that man because since the formation of the past he has been very brave. Vakapindana nechekwende dzakawanda wanda asi havana kumbodzoka pamashure isi tikaona sekuti was the right person to follow. Saka tiri kuda ishungu dzekuda kunoona chaizvo izvo pavakazvarwa pamusha pavo nepavachachengetedzwa ndokuti tigutsikane mupfungwa dzedu tinyatsoziva kuti gamba remagamba raenda.
Murongi wemabasa musangano remdc veteran activists association vakumbulani Swanda vatsinhirawo kuti vanhu vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vasinange vachivamanikidzwa kuti vaende kubhuyera vachiti kuita izvi kwakakodzera sezvo iri iyo nzira yavanokwanisa kuratidza nayo ruremekedzo rwavo kuna vatsvangirai.
Ini ndiri umwe ari kuenda kunoviga vatsvangirai asi chandifadza ndasangana navamwe makomuredzi anobva kumatinoth kuvesvai dzinga ndasangana vamwe ndomakomuredzi anobva kubait bridge vauyawo pano vakamirira kuti tinge tichisumuka takanaka kubhowera kunoratidza kutubva vatsvangirai mangwana.
Vatsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kusouth africa mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara vari kuvigwa kumusha kwavo kubhuyaira mangwana. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.